vamwe vanamuzvinabhizimusi vanoti vari kushungurudzwa nevatsigiri vezanupf avo vari kufamba vachipinda muzvitoro zvavo vachivamanikidza kuti vabvise mari iyi vanenge vasina mari vanonzi vari kuvhundutsirwa neuye kupomerwa mhosva yekuti vanotsigira mapato anopikisa hurumende vanonzi vari kuudzwa kuti vacharangwa nenzira dzisiri kuburiswa pachena mumwe muzvinabhizimusi vaalex uyo vanoti vakamanikidzwa kubhadhara mari kunyange vakazama kutaura kuti vari kushayiwa mari kumabhanga pamwe nedzimwe kambani dzinopa mari.
Iya, pari zvinhu zvakaoma. Ini vakomana vakambonishanyira vachitaura kuti vakomana vakanga vatumwa nemusangano kuti vazotora cash. Vakasvika vachitoti vanoda strictly cash, havadi zvokuti unogona kudonata in kind. But inini handioni sedonation because vanga vakutoita yekudimanda zvokunosvika pakutovhundutsira shava kuti kuchiri kukumbira donation here. But nemiriro wakaita ikonomi yedu isu tiri kutonetseka kuwanawo keshi yacho kana kumabhengi aisitombowanikwa. Saka handizivi kuti vanenge vachifunga kuti tiite tidii vachida kuti tivape mari iyo isipo.
Gore rino richitanga vanamuzvinabhizimusi ava vakambopinda tsekwende yakafanana neii apo vakamanikidzwa kubhadhara mari dzekuti bhavhadhe remutungamiriri wenyika varobert mugabe ripembererwe mumasvingo. Mumwe muzvinabhizimusi aramba kudoma zita rake nekutyira upenyu hwake anoti zvinorwadza kubhadhariswa mari yekuti vatsigiri vezanupf vaite mabiko kwevhiki yose apo upenyu hwakaoma kudai.
Isu hatipo pakuti tidhonete uku kumanikidzwa nokuti isu kudhoneta chaiko hatigoni nekuti ukaona mamiriro akaita nyika izvozvo. Ndikawanawo ndichiburitsa dhora ndichiisa kune umwe ini ndichitoona kuti bhizinesi racho rava pedo nekutovhara. Kumanikidzana uku ivo izvizvi vatitorera mari kudai vachanoita mabiko avo vodya vari voga uko nevamwe vavo isu hatimbovonekwi ipapo. Apa hava nyaya dzavanenge vachiita handionise kuti zvine musoro. Dai vachitotitorerawo mari vachigadzirisa zvimwe zvenyika panoti ungatorera mari musangano handionise kuti zvine kodzero kuti dzinyirira uku hatizvidi.
Komiti iri kuunganidza mari iri kutungamirwa nemubato womwe wezanupf mumasvingo vakila zivhu. Asi vazivhu varamba kuti vari kumanikidza vanhu kubhadhara mari. Vati zanupf ine vanhu vanoibatsira uye zvekuti pane ari kumanikidzwa manyepo chaiwo. Asi sangano rinomirira kodzero dzevanhu remasvingo Human Rights Trust rinotungamirirwa navamasimba Gonese rashoropodza zanupf richiti iri kutyora kodzero dzevanhu.
Ya, isu tinoona kuti kumanikidza vanhu kuti vabhadhare mari dzokuti musangano wezanupf vaite annual conference yavo kutyora kodzero dzevanhu nokuti masangano ezvematongerwo enyika mavoluntary organizations. Saka avo mamembers avo nevanovatsigira ndo chete vanenge vachifanira kunge vachicontributa kumaparty activities emusangano wavo.
Vazibu vakaudza vemakupanhau svondo rapera kuti bato ravo rakwanisa kuunganidza mari zviuru mazana matanhatu emadhora inova mari ichiri shoma zvikuru kuti isvike pamamiriyoni mana avari kuda nokudaro vari kuendera mberi nekupema imwe mari. Ndakamirira Studio 7 mumasvingo, ndini Gandhi Maramba.